This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kurume 16, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti yezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Magweta avaitaidzamara otanga mangwana kushanyira majeri uye matirongo ose ari muHarare ari pamutemo kuti vaone kuti vadzamara havasi kuchengetwa ikoko here.
Vanhu vakawanda vochema-chema nekuenda kwemwanasikana wemutungamiri wenyika Bona kumusangano wekuJapan nababa vake.
MDCT inoti yaziviswa kuti inogona kuchienda kunotora electronic voters roll.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Magweta ari kumirira vanorwira kodzero dzevanhu uye vari mutori wenhau vaitaidzamara anoti mangwana ari kutarisira kutanga kushanyira majeri uye matirongo ose ari muHarare ari pamutemo kuti vaone kuti vadzamara havasi kuchengetwa ikoko here. Kupambwa kwavadzamara nemuvhuro svondo rapera kwabva kuti mapurisa azara mumigwagwa yemuHarare achityira kuti vanhu vanogona kutanga kuratidzira. Izvo zvinotevera mutongo wakapiwa nemutongi wedare repamusoro vaDavid Mangota wekuti mapurisa asimbise kutsvaga vadzamara. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzekurwira kodzero dzevanhu dzinoti zvaidawo kutsvaga nzvimbo zvikuru dzevasori uye dzemauto dzinonzi dzinosimboendeswa vanhu vanenge vapambwa.
Vanotungamira basa rematikitiva, Assistant Commissioner Crispin Makedenge, ndio vave kutungamira kutsvagwa kwavadzamara uye mukupera kwesvondo rapera vainge vatotanga kuburitsa mashoko ekutsvaga vadzamara pamaredhiyo nemumapepanhau vachiti vane umbowo vanofanira kuvazivisa. Tabata rimwe remagweta avadzamara vaAlec Muchade Hama tikavabvunza kuti zviri kufamba sei paurongwa hwekutsvaga vadzamara.
Tachida kutozvitanga samangwana chaiye nekuti tachida kuenda kumapurisa tondoronga navo kuti tiwirirane zuva nenguva dzokuti tingatanga rini kuenda kundonzenjedzera kuti taidzamara angave akachengetwa papi. Takatarisa idzo nzvimbo dzinowanza kuchengeterwa vanhu dzakaita sematirongo, dzakaita sezvitokisi, dzakaita sedzimwe nzvimbo dzadzo dzakaita semaarmy barracks, nzvimbo dzinogona kunzi idzo munhu kana achinge asungwa achengeto zviri pamutemo ndo nzvimbo dzatinotarisira kuti tinganomutarisa idzo dzaidzo.
Ko dzimwe dzatinongonzwa nemakunga-kunga kuti kugoromonzi uko nekunana Airport Road uko kune dzimwe nzvimbo dzinochengeterwa vanhu nevesangano revasori, muchadzishanyira here?
Idzo dzidzo nzvimbo hadzina kunge dzataurwa turwa kwakaitwa nedare kuti tindozvitarisa idzo dzedzo. Saidzo dzedzo hadzipo pagwaro ratakapuwa kudare rezimhosva kuti tindotarisa, asi mapurisa ane mvumo yokundotsvaga papi zvapo, pangave mudzimba, pangave paidzo dzedzimba dzisina anoziva kuti dzakamira sei, vachitsvaga kuti ari papi, vachishandisa iwo masimba avakapiwa nebumbiro remutemo kuti mapurisa ane kodzero yokundosvitsa papi zvapo vachitsvaga kuparwa kwemhosva kana vachiserefeta kuti mhosva iyofambiswa sei.
Rimwe remagweta avaitaidzamara vaAlec Muchade Hama vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mhuri yavadzamara nhasi yaitawo musangano nevatori venhau ichiti haisi kufara nemashoko ari kutaurwa nevamwe vanhu vachireva nhema panyaya ingadai yakaitika kuna vadzamara. Tabata munun'una wavadzamara vaPaterson Dzamara kuti tinzwe nezvavataura nemhuri yavo kuvatori venhau.
Chinangwa chedu semhuri chanjiri chekuti dudzire tisanangure nyaya yekushaikwa kwaita izamara maringe nekuona kwedu nekuziya kwedu uyezve nezvatinoziva zvakamboitika mukufamba kwake paakasarudza nzira iyoyi yekuva saka izvi tazviita nendaa yekuti pane nyaya dzakawanda dzekubuda mumapepa neimo musocial media zvekuti kwatiri hazvizi zvechokwadi manyepo uyezve zvinhu zvokuti zvibangoti zvidistracte o zvivhiringidze vanhu padonzo rekutsvaga itai anova akashayikwa mhande yapfuura patova nesonga
ndeapi manyepo amuri kuti ari kutaurwai
well pane vamwe vari kutaura kuti hanzi ari kubhotswana vamwewo vari kuti kukuitawo kwake neshamwari dzake kuti vava nembiri
ko muri kushandawo sei nemapurisa ari kuferefeta nyaya iyi
mapurisa vari kuti vari kuita basa ravo tingazive kuti vari kuita kusvika papi but sekutaura kwavo vari kuenderera mberi nekuferefeta nyaya iyoyi
ko kana paine vanhu vakabata itai iko zvino izvi vari kuziva kwaari mungade kuvaudza kuti kudii semhuri
awo tinongotiwo semhuri vavanewo nyasha nyanyanyawo pamusoro pevabereki neiyewo mhuri yakewo munhu ane mhuri ane vanawo vaviri vanototarisirawo kwaari saka kwavari tinongotiwo vaitowo nyasha vawanikwa vachimusunungura vadzoko mhuri yake achizokwanisa kuviritira mhuri yake
munun'una wavadzamara vapatison dzamara vari parunare muharare
kuenda kwemutungamiri wenyika varobert mugabe kujapan nemwanasikana wavo bona kwakonzera kutsutsumwa kwevanhu vakawanda munyika nhasi vachida kuziva kuti sezvo bona asiri mushandi wehurumende rwendo rwake ruri kubhadharirwa mari yekufamba naani nepfenyuro yezbc yaratidza bona akagara navamugabe pamwe chete negurukota rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika vasimba rashemubengegwi vanhu vakawanda vanga vachishora izvi nhasi pamadandemutande etwitter nefacebook vachiti izvi zvinoratidza kuti vamugabe vava kutsvagira mwanasikana wavo chinzvimbo mune zvematongerwo enyika vamwe vanoti chinhu chisina kunaka kuti bona ange achipinda mumisangano yehurumende nababa vake mdct yashorawo izvi ichiti ichakumbira hurumende kuti ibude pachena kuti bona akabhadharirwa nani kuenda kujapan uye kuti anga achipinda mumisangano navamugabe saani mutungamiri nkomo westudio 7 abata mutauriri webato iri vaobert gutu kuti tinzwe pamiri bato ravo
tinogara tichizitaura izvo kuti robert mugabe unotoona zimbabwe kunge rava purazi rake personal estate yake zviri pachena kuti bona mugabe chikore akaenda kujapan ari nhengo yeofficial delegation yezimbabwe akatotengerwa tiketi rendege nemari yehurumende izvi ndazviwana nokutsoropodza kwandaita ndichishandisawo mamwe maminzi andiinawo kune vari kutreasury department muno muharare zviri pachena kuti mugabe unotoona sekuti iye nevanakomana vake nomukadzi wake nomwanasikana wake ndivo varidzi venyika vanoita madiro ajojina saka izvi hazvitishamisi togara tichizitaura izvo kuti mugabe unoda kugadzira iya inonzi muchirungu emonarchy kana kuti edynasty unozviona iye kuti mazuva ake asaramana saka aroda kuti kana iye achinge arova pasi wosiyira masimba kumukadzi wake kuvanakomana vake nokumwanasikana wake
pane matanho amuchatora here vagutu panyaya iyi sebato remdct
chaizvoizvo pane matanho atichatora nokuti takagara tichizitaura izvo kuti hurumende yezanu pf yaputsika pane mafakisheni maviri ari kukwikwidzana pane fakisheni yegamatox pane fakisheni yezvipfukuto inova ndiyo iri panyanga mazuvano saka tichange tichitora izvo matanho tichiita an official response kana kuti official statement and official complaint yakanangana nekuforeign ministry tichiti vatitaridze ivo full list yemadelegates akaenda vari pasi pehurumende kuvhiziti yakaitwa yekujapan
vaobert gutu ndiwo mutauriri wemdct vanga vachitaura parunare nantungamiri nkomo westudio 7 vari muharare
Vanhu vanodarika zviuru gumi vanoshandira zvikoro zvepamusoro-soro varamwa mabasa nhasi zvichitevera kukundikana kwehurumende kuvabhadhara mari dzavo dzemihoro dzemwedzi wapera pamwe nemabhonasi aifanira kupiwa mukupera kwegore rapera. Mutungamiri weZimbabwe Universities and Allied Workers Union vaRead Forward Dube vanoti vashandi vose vakanda mapadza pasi nhasi. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rehurumende. Gibbs Dube Studio 7 aita hurukuro neimwe nhengo yeZimbabwe Universities and Allied Workers Union vatafire nyika mapfumo kuti tinzwe zviri kuitika.
Chaitika ndechekuti masalaries aFebruary haasati abhadharwa. Asati abhadharwa masalaries aya, vanhu vati havachina mari yekuisa kubasa nokuti vaifanira kunge vakatambira maFebruary salaries musi wa30 February, but pari zvino havasati vatambira mari yaFebruary. Saka vati izvo havachina mari yekuya kubasa, saka tomboona kana tichinge tapiwa mari tozokwanisa kuya kubasa.
Zvichafamba sei kana hurumende isina kubhadhara mari?
Tinotarisira kuti hurumende iri pakati pekushuzha kuti ikwanise kubhadhara masalaries iwaya, asi kana pasina tiri kutarisira kuti vauye pachena kuti izvo ndiwo mamiriro azvakaita. Sevamiriri vashandi toudzwa kunze izvo izvi ndiwo mamiriro azvakaita, tozoona kuti decision yatingatore ndeyei pamberi apo. Asi iye zvino hapana information yatiri kuziva kuti zvii zviri kumboitika pamusoro pemasalaries acho.
Makataurirana nehurumende here nenyaya iyi?
Taedza nepatinogona kutaura nehurumende, tichiedza kuvazivisa nekunyora magwaro ekuratidza kuti izvo ndiwo mamiriro azvakaita, asi kusvika pari zvino hatina mhinduro yatati tapiwa.
Nhengo yeZimbabwe Universities and Allied Workers Union vatafire nyika mapfumo vachitaura vari parunare naGibbs Dube Studio 7 vari muHarare.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mauto emakedzi muIraq anoti ari kuferefeta kushandiswa kwezvombo zvemuchetura kungange kwakaitwa nevarwisi veIslamic State. Kupomerwa mhosva yekushandisa muchetura uyu kunoteverawo kupomerwa nemugovera kweIslamic State kushandisa muchetura wechlorine gas pamauto ePeshmerga.
Gurukota anoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika muAmerica vaJohn Kerry vasangana nhasi zvakare muSwitzerland negurukota rezvekunze kweIran muurongwa hwavo hwekuda kuti hurukuro dzibudirire dziri kuitwa pamusoro peurongwa hweIran nuclear. VaKerry navaZarif vabatana nevamiriri venyika dzavo pamwe nenyanzvi kubva kumativi ose idzo dzakatanga nharurano nezuro. Vasaririrwa nemasvondo maviri kuti nguva yavakatarirwa yekuti pange pave nechibvumirano isvike. Izvi zvikabudirira zvirango zveupfumi zvakatarirwa Iran zvinobva zvabviswa.
Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vaonekwa nhasi kekutanga mushure memazuva 11 vapedzisira kuonekwa pachena neveruzhinji. Vanga pava nemarehwarehwa ekuti dzimwe nguva vaPutin varwarisa kufa kana kubviswa pachigaro nechisimba. VaPutin vataura pamberi pevatori venhau vaine mutungamiri weKyrgyz vaAlmazbek Atambev pamuzinda weConstantin Palace muSt Petersburg. Vatungamiri vaviri ava vazoita hurukuro mushure mekutaura nevatori venhau.
Makateerera kuStudio 7 anemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu nemuwangu Jonga Kandemiri.
Muchikamu chedu chatinotaura nezveutano tiri kutarisa dambudziko rechirwere chedepression iro riri kunze riri kuramba richiwanda munyika. Dr. Sekai Niwativa vanoshanda senyanzvi yezvirwere zvepfungwa kuchipatara cheparirenyatwa uye vari mudzidzisi wepsychiatric University of Zimbabwe. Mavlas Mhlanganya weStudio 7 ataura naDr. Niwativa kuti tinzwe nezvechirwere ichi.
Depression yatiri kutaura haina any one cause, ine a number of causes. Iye zvino semamirira akaita zviro munyika muno, economy haisi kunyatsofamba zvakanaka, mabasa vanhu even vari pamabasa wacho havasati vabhadharwa, vamwe for several months, vamwe vachinzi shandai half the time, even wapedza kushanda half the time, still mari yacho haisiri kunyatsobatika zvakanyanya.
Munhu angaone sei kana kuziva sei kuti abatwa nedepression?
Unogona kusanzwa kufara mukati mako, zviro zvawaitofarira kuita maningi, kana uri amai vemba waifarira kuona imba yakachena, zviro zviri in order, waakunge waakuneglekta zviro zvawaisoda kuita, kana kusunge munhu asisina hanya pamuchero newana. Naisofarira kuti wana wabva kuchikoro wabvunza nhasi zvafamba sei, anenge apiita seasina hanya, asi iko kutori kurwara. Ende vazhinji wacho wanotambudzika nehope, wanoenda kunorara, warara womuka pakati pousiku voti handichagoni kurara zvakare, kana kudya chaiko vanenge vasisafariri kudya, saka miri yavo inoperezeka. In severe cases, pamwe ungatofunga kuti pamwe munhu ane chimwe chirwere chaanacho, ende vanenge vasina simba kana rekuita chiro, kana zvanyanya vanobva vafila kuti haisi hatichabatsiriki, state yatinoti hopelessness or helplessness. Kana zvasvika paizvozvo munhu akufila all those things, pamwe anoti ini ndaaworthless, handichisina kana nebasa resi, then vanotanga kufunga kuti hazviri nani zvazvodai, ndisisipo panyika, ndazvipfuudza. Mwene anongotanga ari maideas, and then ozosvika paextend yekutoita aplan and how they want to take their own life.
Pane mishonga here inopiwa munhu kana achinge ari kunzwa zvakadai?
Ehe, mishonga iriko, but hatingopi mishonga chete, tinopa mishonga inobatsira kuti munhu ataridzika asina kunyanya kudzinga, akadzamirwa munge pfungwa dziri kunyanya kudzika dzika. Asi taita saizvozvo tinobata zvezvimwe zvatinofunga kuti ndo zvinenge zvichikonzeresa. Fanika iri nyaya yeikonomi idi secatch 22, nekuti haugoni kuti munhu okay, rega ndikupe mari unotenga sadza, unotengera vana chikafu, kozi vanhu vese vazhinji, majority of the people are in the same situation. But tinongotaura nawo tichinzwisisa nekuvabatsira, giving them practical. Kana ari mai wemba ane wana wadiki wanoenda kuchikoro, unogona ungomu, you can send them ku occupational therapy, unopuwa maideas vamunogona kustata kamusika, at least to get something chekubatsira mhuri yavo.
Avo vanga vari Dr. Sekai Niwatiwa vachitaura naMavelas Mhlanganya weStudio 7 vari parunare muHarare.
MDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai inoti inofara kuti yakazokokwa nasachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amai Rita Makarau kuti inotora gwaro revavhoti. Mutauriri webato iri vaObert Gutu vatsinira kuti bato ravo rakakokwa kuti ritore magwaro evavhoti kuMount Darwin West pamwe nekuchirumhanzu Zimbabwe, asi vanga vasati vanzwa kubva kumunyori mukuru webato vaDouglas Mwonzora kuti vazive kuti vapiwa rerudzi rupi, sezvo bato ravo rakanga rakumbira kuti ripiwe electronic copy. Studio 7 yakundikana kubata vaMonzora sezvo nhare yavo yanga isingaiti, asi vaGutu vanoti kana zvazvo vazopiwa gwaro iri neZEC hazvirevi kuti bato ravo rave kuzopinda musarudzo dzemabi elections mumatunhu maviri aya, sezvo sarudzo idzi dzatosvika uye bato ravo richida nguva yekumbotarisisa gwaro iri. MDCT yakaramba kupinda musarudzo dzipi zvadzo munyika kana zvakawanda zvinosanganisira nyaya dzegwaro revavhoti zvisati zvagadziriswa. Ngatinzwe hurukuro yataita navaGutu pamusoro penyaya iyi.
Icho kwadi ndingataura izvo kuti vhiki yakapera musi wechishanu chairperson weZimbabwe Electoral Commission Justice Rita Makarau vakanyorera mwati kuna Secretary General webato redu Douglas Monzora vachivakoka kuti vauye vazotora voters roll yeChirumanzu Zimbabwe constituency uyezve Mount Darren West constituency sokuziva kwamunoita maconstituency maviri iwawa ndokuchange kuchiitwa mabuy elections mumazuva mashoma nana ari kutevera musi wa27 March gore rineri. Saka vamonzora ndinotondera kuti pari zvino vanofanira kunge vaenda kuhofisi yamai Makarau kuti vanoona kuti voters roll iyi ndiyo here yatakakumbira, nokuti takakumbira mhando mbiri dzevoters roll. Kune inonzi muchirungu electronic voters roll inenge iri pa-CD, kozouya hard copy voters roll iyo inenge iri yakanyorwa iri pabepa.
Saka izvi zvaakureva here kuti bato renyu raakuzopinda musarudzo tichiona kuti nyaya yegwaro revavhoti ndo zvimwe zvezvinhu zvamainyunyuta nazvo?
Kwete kwete kwete, nokuti zvatainyunyuta nazvo zvakati wandei chaizvo. Pane nyaya yevoters roll, pane nyaya yemamedia reforms. Saka apapa ndinongoti kutanga chaiko chaiko kwenyaya, hazvirevi kuti kana voters roll iyi taipiwa zvatopera, nokuti hatisati tatomboitsiropo dzaka. Nokuti kana tapuwa kana iri electronic version, toiendesawo kunana mazvikokota vedu makombiuta expert vachazoitsoropodza, vona seiona kuti voters roll iyi ingava voters roll inotifadza here zvokuti tingadhaa kana ichitifadza ivoters roll yokuti tinokwanisa kuzenge tichiti taakupinda mumabuy elections. Asi chero ikatifadza zvayo, mazuva okuti tichapinda mabuy election haachaiti.
Mutauriri weMDCT vaObed Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, ZANU-PF inoti iri kugadzirira kuita sarudzo yemubato yekuti itsvage munhu achakwikwidza musarudzo yekutora chigaro chemumiriri weHeadlines muparamende. Chigaro ichi chakasiviwa navaDidmas Mutasa ava vakadzingwa mubato iri. Ukuo MDC inoti ine urongwa hwekuwedzera vavhoti vatsva mumatunhu ose ekumaNicaland. Mutoro wedu weNauloida Moyo anotipa nyaya iyi.
Sachigara weZANU-PF muManicaland vaSamuel Ndenge vanoti zvichitevera danho rakatorwa nebato ravo rekudzinga vamutasa muZANU-PF zvakakodzera kuti patsvagwe mumwe mumiriri wenzvimbo iyi. VaNdenge vanoti sezvo mazuva ari kuswedera kuenda kunomination court nemusi wa8 kubvumbi, bato ravo ratove nenhengo dzakawanda dziri kuda kutora chigaro ichi. Vanoti by-election iyi iri kutarisirwa kuitwa musi wa10 Chikumi gore rino. VaNdenge vanoti nhengo dzeZANU-PF dzinosvika 15 dziri kuda kukwikwidza musarudzo yeprimary yebato kuitira kuti pave nemunhu mumwe chete anozomirira bato musarudzo iyi. VaNdenge vanoti uwandu hwakadai hwenhengo dziri kuda chigaro ichi hunoreva kukura kuri kuita tsigiro yebato iri. VaNdenge avo vanova zvakare gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vanoti kunyange hazvo vasati vave nezuva richaitwa sarudzo dzemubato ravo, nhengo hadzisati dzobvumirwa kukambena sezvo vachida kutanga vavhetiwa neutungamiriri webato iri. Dzimwe dzenhengo dzeZANU-PF dziri kuda kukwidza mumaprimary election aya dzinosanganisira vaimbo vegavhuna weManicaland vati naye Chigudu, Sachigaro wevaimbo vevarwiri vehondo yerusununguko kuno vaNation Madongorere, vaChris Chingosho, vaAlbert Nyakwedzwa, amai Elizabeth Makoni, vaNathaniel Miripiri, vaDakarai Mapuranga nevamwevo. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika haasati abuda pachena kuti achakwikwidza here kana kuti kwete musarudzo idzi. Vamutasa avo vakakwidza nyaya yekudzingwa kwavo muZANU-PF kudare reConstitutional Court vachipikisa kudzingwa kwavo, vanoti vachakwikwidza musarudzo iyi. Bato rinopikisa reMDCT rinoti harizi kuzokwikwidza musarudzo idzi kudzimara paitwa shanduko ine chekuita nekuvandudzwa kwemitemo yesarudzo. Mutauriri weMDCT muManicaland vaTrevor Saruwaka vanoti hazvibatsire kupinda musarudzo iyi kana pasina vandudzo yemitemo yesarudzo inoita kuti dziitwe paine jekerere uye pasina mukana wekubiridzira. Apo ZANU-PF iri kuronga zvesarudzo yemuHeadlines, Sachigaro weMDCT muManicaland vaDavid Chimini vanoti bato ravo rave panhano dzepamberi mukuedza kuwedzera uwandu hwenhengo itsva dzinozokwanisa kuvhota musarudzo dzemuna 2018. VaChimini vanoti bato ravo rine urongwa hwekunyoresa vavhoti vatsva vanosvika zviuru 16 mudunhu rinovhoterwa rega rega. vachimini vanoti izvi zvinokwanisika chete kana vakaziva panogara nengo dzavo uye nekudzishanyira mudzimba vachinyoresa mazita avo pamwe chete nekuvakurudzira kutora zvitupa kune vaya vasina uye nekuzononyoresa kuvhota.
So tabvumirana kuti Manicaland seprovince tiri kuda namba yatinoti 16,000 maregistered voters paconstituency imwe naimwe. And basa irori tikariita semarongere ataita ndinodaira kuti tinokwanisa kuwana vanhu ivavo, ndochinhu chekutanga. Chechipiri tiri kuti iri kunzi door to door campaign iri kuitwa nezano ndeyekumanikidza vanhu.
Vachimini vanoti kuvepo kweelectronic voters roll panguva ino kuchavabatsira sebato mukuongorora vanhu varimo nevasimo mukuti vaite basa ravo nyore. Manicaland ine matunhu makumi maviri nematanhatu anovhoterwa kuti ave nemamiriri veparamende. Sachigaro MDCT anoti pari zvino mabasa avo ekunyoresa nhengo itsva mumatunhu ose ari kufamba nemazvo. Vanoti mumatunhu matatu pamanomwe emumanicaland panyoreswa nhengo mazana mashanu mudunhu rega rega kubva kutanga kwegore. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Munhau dzemitambo, vatsigiri veDynamos neHighlanders vari kupemberera panguva ino apo vakakwanisa kuti vange vachipinda makwikwi emutambo weZNA Challenge. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Aya ndiwo maungiro aibva kuvatsigiri veCapes United. Aya ndiwo maungiro aibvawo kuvatsigiri veDynamos mumutambo weZimbabwe National Army Charity Shield. Asi chikwata chimwe chete ndicho chaifanira kukunda chikwata ichi chikave Dynamos. Mushure mekupera kwemutambo uyu paDeperufaro Stadium paive pasingadaidzwe anonzwa vatsigiri vechikwata ichi vachipemberera mumwe wacho aive vaZebron Siku. Wela
kana misodzi chaenda chema wena nekuhwina kwaita Dynamos.
Dynamos yave kuzosangana neHighlanders mufinari yemukombe uyu mushure mekunge Highlanders yarovawo home 9-0 nechibodzwa chakabva kuna Thomas Chibeu. Asi panguva iyo vatsigiri veDynamos neHighlanders vari kupembera. Mumitambo muZimbabwe hamuna mufaro mushure mekudamburwa kwezvikwata zvenyika apo zvaitamba nevekune dzimwe nyika. Chikwata chachakamirira nyika mumakundano eCAF Confederations Cup FC Platinum chakadamburwa zvinonyadzisa 5-1 nechikwata cheYoung Africans cheTanzania zvasiya upenyu hwacho makundano aya huri patambo. FC Platinum yave kufanira kukunda 4-0 pamutambo uchatevera apo zvikwata izvi zvichasangana zvekare kumandava Stadium masvondo maviri anotevera. FC Platinum ndiyo yega iri kumirira Zimbabwe muAfrica zvekuti kubuda kwayo kunosiya Zimbabwe isisina chimwe chikwata sezvo Dynamos yakatadza kupinda makwikwi aya nenyaya dzekushayikwa kwemari. Mumwe mutoveri wechikwata ichi vataona muzuva vanoti vanga vakatarisa zvikuru kukunda kweFC Platinum vachitiwo vari kurwadzikana zvikuru nezvakaitika izvi.
Zvaunoda chese kana wachiruza zvinorwadza hazvisananguriki marwadziro acho.
Zvichakadai chikwata chenyika chemutambo wecricket chakarakatswa nemawickets matanhatu neIndia mumutambo wacho wekugumisira makwikwi eWorld Cup ecricket ayo achiri kuenderera mberi kuAustralia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Magweta ava itaidza mara otanga mangwana kushanyira majeri uye matirongo ose ari muHarare ari pamutemo kuti vaone kuti vadzamara havasi kuchengetwa ikoko here.
Vanhu vakawanda vochema-chema nekuenda kwemwanasikana wemutungamiri wenyika Bona kumusangano wekuJapan nababa vake.
MDCT inoti yaziviswa kuti inogona kuchienda kunotora electronic voters roll.
Vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 PM tiri kutarisa mhirizhonga yakaitika kuchikurubhi Maximum Prison izvo zvakasiya vamwe vasungwa vafa. Anokuoneka ine mufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusaya mina Chris Gande naJonga.